Wongu vama wari revandi attacker. Yandingati pachurungu a cold-blooded attack. Ndanga ndakashaikirwa naamai kusanyati. Saka nanga ndichitogadzirira rwendo rwenda kurufu. Saka ndasvika pahotera inonzi Bront. Ndopa nanga ndichida kupinda ipapo. Ndopa nangu vaona ndina kuona kuti vabva nekupi. Vasvika vachifemereka vakati unonditukirei. Pavanga vachiti unonditukirei ndakati ndakutuka kupi. Zvikanzi waburitsa statement muNewsday yekuti mai mujuru vari committed to coalition uye hakuna party position yeNational People's Party maringe nekuti mai mujuru vari kunzi vakatsamwa nekutanga maleader akaindotswa vatsvangirai panyaya dzecoalition. Ndikati wongu ndo correct position, mai mujuru havana munhu wavakatsamwira uye vachiri committed kunyaya dzecoalition. Uye ndikavabvunza kuti waverenga here statement yangu, ukaiverenga pane pandakutuka here? Nekuti imi vamawarire pandakaverenga statement yenyu, zvinoratidza kuti maitaura pfungwa dzenyu. Saka ndopa vada kuti ndiataka. Vane mukadzi mutsvuku wavanga vanaye ane madrezi ndobva atanga kuva restrainer. Ndobva vafamba vachidzokera kumota ndazvona kuti vanga vakapaka paside yerudzi rweBenz yavo. Vachiti I want to shoot him, I want to shoot him, I want to shoot him. Saka ndafunga kuti pamwe vakutotora futi mumota. Aka hapana kuita nguva vabva vadzoka zvakare. Ndokubva vanditi kana uchifunga kuti unoita secretary general weparty, haufanira kuita secretary general weparty. Nezvimadhara zvako zvaunotsigirwa mavhaire pepangomo, harawa dzako idzodzo namvundura. Ndikati ko zvana mvundura vana mavhaire vana pepangomo zvapinda papi? Zvikabva zvanzi navamawarire Kazibet Nyube ari kutizohwina weza uchida kandi hausi kuda naPetronella Musarurwa. Saka ndiri pakati pekukatika mazwi kuti zvavari kutaura zviri kubva kupi. Ndopandangonzwa vandivo vaBoots paibvi rangu azwavo ndianga ari pandi ndokubva ndangotoona ipapo. Saka pakutanga ndambofunga kuti gumbo ravhunika. Asi ndabva kwana chiremba vakandiudza kuti idislocation. Ende zvandiri kutaura izvi ndiri kuenda kusejari mangwana, vandipa quotation ndofanira kuenda kusejari na 9 o'clock kuma avenues mangwana. Vamawarire ndomava kuti ndakagara ndakakuona wanga usikati kuti ndikwikwidze pa top 6.
Saka mamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Zvandiri kutaura izvi ndatobva kuma avenues ndiri kuenda paResinga police station kuti ndinomhangara nyaya yangu izvozvi. Ndine gweta ravo nguva yeDwina Munakwadi ndovandikuenda navo kunomhangara nyaya yacho izvozvi.